Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yazvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvinei nezvinotaurwa nevari kutonga kuti takarwira nyika yesu ino, ndisu takaifira, ndisu takaunza gutsa ruzhinji, asi hapana gutsa ruzhinji iripo.
Sangano rinoita zvetsvakiridzo reAfro Barometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute raburitsa zvakabuda muongororo yeutongi unodiwa nevanhu munyika.
Hongu tinototenga huni, hauni tinototenga. Dzinotonetsa tinotoshupika kutoti kutotsvake huni kwachona. Kugoma kwacho hakuchina huni dzacho futi. Tinotoshandisa matsotso stofa.
Vagari vekumaruwa ekwaMutambara mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya huni sezvo miti yapera kutemwa nevamwe vagari. Vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vanoti vari kubatsirika zvikuru nezvirongwa zvakanangana neutano hwavo hwepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoita nezvetsvakirudzo reAfro Barometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute raburitsa zvakabuda muongororo yarakaita panyaya yeutongi unodiwa nevanhu muZimbabwe. Tsvakurudzo iyi iri kuburitsa pachena kuti vanhu vakawanda munyika kumamisha nekumadhorobha vanoda utongo hwejekerere kwete hweumbimbindoga. Asi vakawanda munyika vari kuti havo havatenderani negwara ratora nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana, 85%, zvinoti zvinoda utongo hwejekerere vachiti havadi kutongwa nemunhu mumwe chete kana bato rimwe chete, one party state. Vakawanda vanotiwo havadi kutongwa nemauto anenge abvuta masimba. Ongororo iyi iri kuuya panguva iyo zvinhu zvisina kugadzikana munyika sezvo vamwe mubato riri kutonga reZANU-PF muine makakatanwa. Vamwe vari kuti bumbiro remitemo renyika ngare vandudzwe kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhongi amera nyanga, vamwe vachiti ngavaende pamuchikandigere. Panyaya yesarudzo dzemunyika dzinoshandiswa sechikero panyaya yeutongo wejekerere, vanongorora sarudzo munyika veSADC, veEAU neEU, America nevamwe vakati sarudzo dza 2023 dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana kuti tinzwe maonero avo.
Ongororo yaitwa neAfrobarometer iyi yatoragidza zviripo pachena muno muZimbabwe. Yaburitsa zvinhu zvatanga tichiziva muZimbabwe tichigara kutaura nguva nenguva kuti muZimbabwe hamuna gutsa ruzhinji.
Asika nyika inonzi yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusere kwehondo yechimurenga, haina kuunza here utongo hwejekerere?
Hazvinei nezvinotaurwa nevari kutonga kuti takarwira nyika yesu ino, ndisu takaifira, ndisu takaunza gutsa ruzhinji, asi hapana gutsa ruzhinji iripo.
Kove ruzhinji vamire papi panyaya iyoyi?
Zviri kutoragidza kuti pakutaurwa kwakaitwa nevanhu neAfrobarometer. Hongu, Vazhinji zhinji vanopfuura 85% vatoratidza kuti hongu vari kuda kutsa ruzhinji. Ndoo yakarwiwa, ndoo yakafirwa nevakomana nevasikana mumasango kuma1970 uku vachida kutsa ruzhinji.
Hakunawo here vari kugutsikana neutongo huripo uhu?
Vashoma nene ndoo vari kugutsikana nezviri kuitika. Vazhinji zhinji vari kuti chero yakarwirwa zvayo demokrasi yacho gutsa ruzhinji, utongi hwejekerere, asi hatisi kuona muno muZimbabwe. Chakarwirwa chacho chinonzi nevezanupi takarwira nyika ino, takarwira nyika ino, hatisi kuchiona. Gutsa ruzhinji, utongi hwejekerere, demokrasi hamuna muZimbabwe. End zvechokwadi nekuungurwa kwaitwa neAfrobarometer hamuna.
Chinokosha chii chamunoti ichi ndicho chinoita kuti muzoti pane utongo hwejekerere?
Chinokosha pakuti kunzi munyika mune utongi hwejekerere, free and fair and credible elections, sarudzo dziri pachena dzisina kumbunikidzwa kwekodzero dzevanhu. Asi muZimbabwe tinoona kuti maopposition party, mapato anopikisa, anotoonekwa nekubatwa sevavengi veZimbabwe. Ndosaka kuchingoshandiswa mazwi ekuti pasine mhandu. Mhandu ipiko? Vari kurevani? Vari kureva maopposition party. Mhandu yaita sei? Saka tiri kutoona kuti kana wakutoona mapato anopikisa kana vanhu vanotsoropodza hurumende semhandu, zvatoreva kuti hamuna utongi hwejekerere. Ndokuti chinokosha pautongi hwejekerere ndechekuremekedza mazwi akasiyana-siyana, maonero akasiyana.
Avo vange vari vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bofana, vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekumaruwa ekwaMutambara mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya huni, sezvo miti yemudunhu iri iri kupera kutemwa nevanhu vachiishandisa kuita huni dzemoto mudzimba dzavo. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma kwaMutambara, muzvare Linet Makweru, vanoti huni dzava kunetsa kuwana munzvimbo yavo nekuti miti yaive mumakomo avo yapera kutemwa.
Huni dzinonetsa. Hongu tinototenga huni. Huni tinototenga. Dzinotonetsa, tinotoshupika kutoti kutotsvake huni kwachona. Kugomo kwacho hakuchina huni dzacho futi. Tinotoshandisa matsotso stove.
Dambudziko rakatarisana namuzvare Makweru idambudziko rakatarisanawo nevanhu vakawanda mumatunhu emunyika. Mumwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma maMutambara, vamuzilikazi Rusawo, vanoti sezvo huni rava dambudziko guru uye vanhu vachirambidzwa kutema miti mishoma yasara, ivo nevamwe vagari vava kushandisa tsotso stovhu kana kuti chitofu chetsotso senzira yekuedza kukunda dambudziko rekushomeka kwehuni.
Hatichabvumirwi kutema pesi pesi. Mutemo unoramba kutondotema pesi pese huni dzacho dzese. Kune tsotso stovhu yekuti tsotso stovhu dzakandomaidzi wopfekera.
Vanoshanda mubazi rekuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda reEnvironmental Management Agency, muzvare Joyce Chapungu, vanoti ichokwadi kuti dambudziko rehuni rava kuvhiringa vanhu vakawanda nekuti vanhu havasi kubvumidzwa kutema miti mishoma yasara. Muzvare Chapungu vanoti hurumende yakatora danho iri senzira yekuchengetedza miti iri kuparadzwa mumatunhu akawanda nevanhu vanenge vachida huni.
Dambudziko rekushayikwa kwehuni dzekupikisa idambudziko guru kwazvo iriri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji vekumamisha. Asi chatinoda kukurudzira ndechekuti huni handidzo dzega dzinogona kushandiswa. Tinogona kushandisawo zvimwe zvakafanana kana negasi chairo.
Mutauriri weZimbabwe Environmental Law Association vabatanai mutasa vanoti veruzhinji vanofanira kuita chirwirangwe kudzivirira masango emunhara raunda dzavari kubva mukuparadzwa nevanotsvaka huni zviri kunze kwemutemo.
Vanhu vanogona zvekare kubatana kurwisa kubiwa kana kutemwa kwemiti zvisiri pamutemo vachibatsirana nevatungamiri vavo. Kune dzimwe nzvimbo ndinonzwa kuti muti hautemerwi huni, asi vanhu vanogona kutora mapazi chete kuti vabatsirikane.
Environmental Management Agency inoti nyika yakarasikirwa nemahekita emasango anodarika zviuru mazana matatu kubva muna 2000 kusvika 2010. Senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwemiti nemasango, hurumende yakadzika mitemo inosunga vanhu vanotema miti zviri pamutemo. Uye anobatwa nemhosva yakadai anofaindiswa mari inogona kusvika madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica. Sangano reFood and Agricultural Organization rinoti Zimbabwe ine masango anosvika zvikamu makumi mana kubva muzana, uye yarasikirwa nemasango anosvika 238 kilo hectares kubva muna 2001 kusvika 2023. Zviri kuparadza masango zvakanyanya zvinosanganisira kurimwa kwefodya, mabasa ezvicherwa pamwe nekutemwa kwemiti ichishandiswa sehuni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vechidiki muZimbabwe vanorarama neutachiona weHIV vanoti vari kubatsirika zvikuru nezvirongwa zviri kuitwa nemasangano anoshanda akazvimirira achibatsirana nehurumende akanangana neutano hwavo hwepfungwa apo vachirarama neutachiona uhu. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera ari muHarare.
Vechidiki vemuZimbabwe vanorarama neutachiona weHIV vanonzi vanonyanya kushishikana mupfungwa nekuda kwekuti vanosanganawo nematambudziko anosanganikwa nawo nevamwe vese vechidiki vemunyika, asi ronda iri rinozowedzerwa nekuti vanosemwa munharaunda dzavanogara nekuda kwekuva neutachiona weHIV. Mumwe wechidiki ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa anogara kuSouthly Park muHarare, vaBlessing Barume, avo vakaberekwa vaine HIV, vanoti vanotenda nerutsigiro rwavari kuwana kunyanya kubva kumasangano anoshanda akazvimirira. VaBarume, avo vave kubatsirawo vamwe vechidiki vane HIV neruzivo pakirinika yeHopley muHarare, vanoti zvaisa vanyore kutambira shoko rekuti vaiva neHIV sezvo vaive vakangozvisimbira uye vakangofanana nevamwe vezera ravo.
Ndakateswa muna 2010 handina kuudzwa kunzi HIV positive. So ndakanga ndiri pamakotri, ndakanga ndichirarama neutachiona ini ndisingazivi, but my parents knew, ndovaizviziva. So pakazosvika gore ra2019 ndo pandakazoudzwa nemaparents angu kuti mukomana uri kurarama neutachiona. Ndakati hapana dambudziko, hapana chakaipa. Ndakarwadziwa, zvinorwadza kuudzwa kunzi uri kurarama neutachiona, asi ndakazvitambira.
VaBarume vanoti vakawana rubatsiro kubva kusangano rezvandiri iro rinoshanda nevechidiki.
Ukasvika pachipatara uchida rubatsiro, unokwanisa kuwana mumwe wechidiki ari kurarama neutachiona. Pane kuti uendeswe kune munhu mukuru, unokwanisa kuwana vanonzi makets kana mayms vari pazvipatara vakafananawo newe uchirarama neutachiona. Vanokwanisa kukupawo rubatsiro rwakakodzera zvichienderana maringe nekurarama neutachiona.
Mukuru wevanobatsira vechidiki vane HIV musangano rezvandiri, vaShepherd Munyoro, vanoti kuwanisa vechidiki vanorarama neHIV mishonga chete hazvikwanisi kuti vararame upenyu hwakakura hwavanokodzera.
So mukushanda tinoshanda neyotinoti makets anonzi macommunity adolescent treatment supporters, toita anoti myYMM Young Mental Mothers Program. Saka aim yedu ndeyekuti mwana kana kuti adolescents agashire kuti anorarama neutachiona, akwanise kurarama upenyu hwakazara. Neimwe programu inonzi Wakakosha inotarisa mukatikati mako iwepo hwako iwe kuti iwo unokwanisa kurarama sei nei neutachiona.
Tsvakurudzo yakaitwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoshanda nevana reUNICEF mugore ra2022 yakaratidza kuti pavanhu vanosvika miriyoni rine zviuru mazana matatu 1.3 million vaive neutachiona weHIV muZimbabwe, vana vaidarika chikamu gumi nechimwe kubva muzana, 11.2% chevanhu ava. Studio 7 yaedza kunzwawo divi rehurumende pamusoro pematanho airi kutorawo mukuedza kubatsira vechidiki vane utachiona weHIV kuti vabatsirike mukurwisa kusagadzikana kwepfungwa dzavo, asi vakuru mubazi rezveutano vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Bazi rezveutano rinoti rakaisa nyanzvi dzinobatsira pakutaura nevechidiki maererano nekuva neHIV muzvipatara nemumakirinika akawanda munyika. Rinotiwo rinobatsirawo nekuwanisa mishonga kune vechidiki ava. Mukuru wesangano reNational AIDS Council vaBernard Madzima vanoti Zimbabwe iri mugwara mukupedza kupararira kweHIV.
We are assured that we are on course that come 2030.
Takatarisana nechinangwa chekuti tinge tapedza kutapirirana kweHIV negore ra2030, uyewo kuti vose vari kurarama neHIV vange vave pamapirisi pamwe chete nekuti masoja avo emumuviri ange akawanda. Gore rimwero risati rapera, tichakunda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveutachiona weHIV uye vari mutori wenhau anorarama neutachiona uhu, Muzvare Catherine Murombedzi, vanoti zvakakoshawo kuti ivo vechidiki vanorarama neutachiona weHIV asi vachibatsirawo vamwe vavo vakadaro vabatsirwe kunyanya maringe neutano hwavo hwepfungwa.
We forget that the peer educator anotodawo support in the same work yaari kuita iyoyo. Saka tinozoona kuti in the end mwana iyeye zvikamuwandira, we end up takuti sei zvakazodaro, nekuti tiri kukanganwa kuziva kuti anodawo munhu anomubata ruoko murwendo rwake rweupenyu.
Sezvo ruzivo maererano neutachiona weHIV watekeshera munyika, masangano anoshanda nevechidiki munyaya dzeHIV anoti mufambo wavanani kuti nharaunda dzigamuchire kuti kuva neHIV hakusi kutongerwa rufu. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nesangano reUnited Nations Population Fund dziri mugwara rakanaka mukupedza kupararira kweHIV uyewo kuti vane utachiona uhu vabatsirike. Sangano reGlobal Fund riri kubatsira Zimbabwe mukurwisa HIV nemari iri kushandiswa kutanga gore rino kusvika muna 2026, mari inoda kusvika pachidimbu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Kunyange uwandu hwevanhu vane HIV huri kudzikira muZimbabwe, dzimwe nyika dzemuSadic dzakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Eswatini, Lesotho neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yemuAmerica vaBill Gates vanoti kubva iko zvino kusvika muna 2050 vamwe vana mamiriyoni makumi mana 40 million vanenge vakatarisana nenzara inotyisa vachikura vari ndonda, uye vamwe mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vacharwara zvinokanganisa utano hwavo kwoupenyu hwavo hwese nekuda kwekudya zvisingavaki muviri. Vati dambudziko iri richawedzera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano ravaGates reBill and Melinda Gates Foundation riri kushanda naUnited Nations kuedza kuderedza dambudziko renzara muvana pasi rose. Israel inoti chinangwa chayo muhondo nechikwata cheHamas chave chekudzikamisa zvinhu kumuganhu wayo nenyika yeLebanon kuti zvizvarwa zvayo zvakatiza munzvimbo iyi zvikwanise kudzokera kumisha yazvo. Asi chikwata cheHezbollah chemuLebanon chiri kurwisa mudunhu iri chinoti chichamira kukanda zvombo kana pave nechibvumirano cherunyararo. Kumisa hondo iyi kuri kunetsa. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kudzokera nhasi kuEgypt kunoita nhaurirano dzekuedza kumisa kurwisana. Vamwe vari kuda kushanda neAmerica muurongwa uhu iQatar neEgypt. Kunyangwe hazvo Zimbabwe neRussia dzichiti dzine ukama hwakadzama munyaya dzematongerwo enyika, nyanzvi dzezveupfumi dzinoti ukama hwenyika mbiri idzi munyaya dzezveupfumi huchiri pasi zvakanyanya. Ngatinzwei zvakawanda pamusoro penyaya iyi kubva kuna Godwin Mangundla uyo ari muHarare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Russia inofanirwa kuita zvakawanda pajekerere ichisima upfumi hwayo muZimbabwe. Izvo zvinozoita kuti vanhu vakawanda vaite ruzivo rwakadzama pazvirongwa zveRussia muZimbabwe. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF kuBritain, vamasimba mavaza vanoti mabasa eupfumi pakati peZimbabwe neRussia anoyemurika. Kunyange hazvo Russia yakaremerwa nehondo yayakatanga muUkraine pamwe nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzokumadeuke.
Kuona shamwari inokubatsira iyo yakaremerwa zvoreva kuti ndiyo shamwari chaiyo. Shamwari munhamo inokusimudza, inokutumbura munzwa kana kuti ngavabayiwa.
Vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvinoshamisa kuti sei makambani ekuRussia asina chido nekusima mari yakawanda muZimbabwe umo mine mikana yakawanda yekuita izvi.
Hatinyanyi kunzwa nezvavo, when it comes to even my economic issues, can I even my issues of political strategy or whatever. Atins wenyaya zaka wanda zema Russians. Vatuku nyanya kunzwa nesha ma China.
Studio 7, aina kukwanisa kunzwa kukambani ya urumende ino kweja mapesimis ekunze. Kuti aso simama remunyika ye Zimbabwe Investment Development Agency kana kuti ZIDA. Asimukuruwe ZIDA vatafazwa chinamo vashinyora mkwarulavore kutanga kwe gorerino. Vanoti gorera fura Zimbabwe yaka kukwanisa kukweja makambani eku Russia ayo akasima milioni ya madora kwa Amerika ine zvuru mazana maviri zvemadora 1.2 million US dollars. Vanotiwo mumwedzi mina yekutanga kwegore rino makambani eku Russia akasima mamirioni gumi nemaviri ezviuru namazana maviri zvemadora ekwa Amerika muZimbabwe 12.8 million US dollars. Vachinamo vanoti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino China ine makambani makuma pfumbamwe nemaviri akatanga mabhizimisi ane upfumi unosvika mazana maviri nemakuma sere nematanhatu emamirioni emadhora ekwa Amerika. Vanoti mari ishoma zvichienzaniswa neupfumi unodarika mazana maviri nemakuma pfumbamwe nemashanu emamirioni emadhora ekwa Amerika wakajarwa nemakambani ekuChina makuma nomwe nemaviri nguva imwe chete yegore rapera. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMabela Sikumalo vanoti Zimbabwe inofanira kutarisisa ukama hwayo neRussia kuti ubatsire nyika munyaya dzeupfumi.
Takatarisa kuRussia, hapana zvizhinji zvavachiri kuita sezvaiitika mumasure ichiri nguva yeona. Saka izvozvo zvinofarwa kuti zvitibatsire kana tichienda mberi, nokuti pari zvino Russia tisingadi kurovaimbwa takaviga mupini. Hapana hayo zvizhinji zvairi kutibatsira maringe nenyaya yebudiriro muno muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzipa vanoti ukama hweZimbabwe neRussia wakasimbira pamuromo chete.
Ukama hweZimbabwe neRussia dai hwafurira mberi hwabva pakungote pamuromo huonekwe kuti unoti ii hama dzedu dzoda kushanda nesu dzichitibatsira pane zvinooneka zvinobatika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika akazvimirira uye vachirwira kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo amai Abigail Mupambi vanoti Zimbabwe inofanira kutora mukana wekunaka kweukama hwayo neRussia mukusimudzira upfumi hwayo sezvo Russia iri nyika yakabudirira chose.
Gepu riri pakati peRussia neZimbabwe takatarisana nezveupfumi aiwa rinenge richida kuti rivharike kana neimwe nzira ritaridze kuti tine model kana tine chiratidzo chatinacho paushamwari neRussia.
Muna 2014 Russia neZimbabwe dzakasainirana nachibvumirano chokuti makambani kubva kunyika mbiri idzi azoita mushandira pamwe pakuchera platinum kuDawendale muchirongwa chaikosha mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica. Asi hapana ari kuda kutaura pamusoro pechirongwa ichi kuti chava papi, kunyange hazvo zviri pachena kuti chakapfugama chisati chamira. Mamwe makambani ekuRussia ari muZimbabwe anosanganisira Aurosa iyo inochera mangoda pamwe neEcorosort inogadzira fertilizer. Kambani yeRussia munyaya dzeatomic energy yeRosatom yakanyoreranawo chibvumirano neZimbabwe muna 2023 zvekushandisa zviri pamwero uye murunyararo zvigadzirwa zveatomic energy. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasenokov sezvo vashandi vepamuzinda weRussia vange vasiri kudaira nhare uye vasinawo kupindura mibvunzo yedu. Asi vaKrasenokov vakaudza bepanhau reThe Herald gore rapera kuti nyika yavo ichamira neurongwa hwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa hwekuvandudza upfumi hwenyika pasi pechirongwa cheVision 2030. VaKrasenokov vakatiwo ukama hweZimbabwe neRussia ruri kuramba ruchikura nguva dzose uye nyika mbiri idzi dziri kuita mushandira pamwe muzvisungo zveUnited Nations. Ambassador Krasenokov vakatiwo Russia iri kubatsirawo Zimbabwe munyaya dzeutano uye sangano renhau rekuRussia reRussia News Agency TASS rakatovhura muzinda waro muHarare senzira yekusimudzira nekukwenenzvera kuburiswa kwenyaya dzinobata Zimbabwe neRussia. Nyika mbiri idzi dzakatanga kudyidzana panguva yehondo yerusununguko apo Russia yaibatsira nezvombo pamwe nekudzidzisa varwiri vehondo yerusununguko pamwe nekuvapa chikafu nezvekupfeka. Pakatanga hondo yeRussia muUkraine vaMnangagwa vakabuda pachena kuti vaitsigira Russia Izvo zvakapa kuti Russia ipe Zimbabwe pachena gore rapera fortreza nekorosi pamusoro pezvombo nezvimwe. Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe mazana mana zviri kudzidza kuRussia. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vari kumirira Republican Party musarudzo yemutungamiri weAmerica munambudzi vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro. VaTrump nhasi vari kuFlint mudunhu reMichigan. Rwendo rwavo urwu runoitika mushure mekunge mumwe murume aedza kuvauraya kuFlorida nesvondo. Murume uyu akasungwa nemapurisa nemusi wesvondo wakare. Kune rimwe divi vari kumiririra Democratic Party musarudzo iyi, amai Kamala Harris vachange vari kuPhiladelphia, uko vari kutarisirwa kuita musangano nesangano revatori venhau vechitema reNational Association of Black Journalists. Mukuzeya zviri kuitika, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Republican Party chinenge chitima chavo changa chatimirei, nokuti Mai Harris vakauya kunge mvura inonaya 6-6, mvura yemvumbiya, and kuti varesponde iyo vaTrump vanga vasazakwanisa, and messaging yavo yanga isiri kuita. Saka tazongoonawo kuti masituation anenge achinja nekunge kuda kuurayiwa kwavanga vakuitwa kuFlorida kwavanga vari. Saka tichaona kuti mainvestigations anenge akamira sei, nokuti kava kechiviri pane munhu achida kunge achitora upenyu hwavo. Tinoziva kuti isusu out of my 46 presidents 10 vanenge vakafa muno muAmerica. Saka nyaya dzacho dzepolitics munomu dzinenge dzinotinetsei, and you have to be willing kuti uise your life on the line. Tinoziva kuti kazhinji zhinji kana maelections achiita zvakadai, so mweya unenge wasumuka wokuti vanhu vanenge vachipikisana mune zvinhu zvakawanda nekuda kuona kuti America iri kuenda nzira ipi.
Tombotarisawo zviri kuitika mubato reDemocratic Party. Mungati imi amai Kamala Harris, pane zvavari kuita here zvinogona kunge zviri kuwanikwa izvo zvichifadzawo vamwe vangada kuwanikwa ivo vachitsigira bato irori?
Tikaenda kuna Mai Harris tikuona kuti vanenge vasumudzira and support yavo inenge iri kusimba. Madzimai ari kuvasapota zvakasimba, maRepublican wo vechidzimai vakawanda vanenge vakrosa vachida kuvaratidza kuti vari kuvatsigira. Ivo vauyawo nemaplans ekuita ma-door-to-door knocking pane ma-independent doors vachitsvaga rutsigiro kune vanhu vanenge vasati vaita ma-decided voters. But kwaMai Harris ndaona mapolls abuda nhasi makuseni vanenge vakatungamira vaTrump ne 5 points nationally, ironzi 47-42, but mamwe mapolls ari kuti vakasiyana nemapoints matatu.
Avo vange vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe, vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo ndinonzi mufundisi, ndiri paGlenview apa. Ndiri mutsigiri chaiye akakwana webato riri kutonga reZANU PF. Ndinofara kuti munotema musina kwamunorerekera semataurirwo enyu. Ndinofara kuti munoburitsa nhau sematauriro adzinenge dzaitwa navanhu. Naizvozvo ndinopa rutsigiro rwangu rwose kuti murambe muchitepfenyura henyu. Asi ndinofarirawo nemwe nguva kuti hama dzedu dzinoti dziri kune rimwe bato kana mamapata anopikisa dzisatarise neziso rimwe chete kune zviitiko zvinoitika munyika, asi dzitarise dzakavhura maziso kuzviitiko zvinoitika pasi pose pasi pezuva. Tsaona yakaitika yechinofambisa nemutungamiriri wenyika haiziyo yekutanga yatanga kuitika yekuti ingakonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Pasi pose panoitika tsaona, uye zvinhu zvinogadzirwa nevanhu zvose zvine matambudziko. Chingangodiwa kuti chikongororwe kuti yakagadzirwa sei kana kuti chii chakanga chazoitika kuti dambudziko iritike.
ndati zita rangu ndi mfundisi pa Glenview South Constituents apo tinosapota bato reZANU-PF ndisingapandukezve.
Vabadzaregere. Imwi nasengezo chavangu pa TCC amudodikani nokuti madziya kuti hwembavha kaini. Munozviziva here kuti vachavangu ndovakakonzera kuti vachamisa vasiye TCC vachidzinga vana Australosiziva nevamwe vese vamemba eTCC. Asi imwe hamunyari makaita se sengezo chavangu ronda raukonzera muTCC rimwe zuva uchapfekedzwa mataya somuti wakaoma chero kuri kuda mari kwamunoda. Sengeso chavangu nabadzari gere tinyarireiwo.
Pamusoro rangoma jongo rakandimire nevamwesi vashamarara vasimba mafaza avo musarege.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe Live Talk The Connection na 8 manheru anhasi. Muina Taboka Ncube, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani olamukela imsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesibili mhla ka 17 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ucwaningo olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lohulumende kaZulu elizweni onanza intando yabantu. ELeZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2020 ngenxa yentengo yempahla engalasombululo. Inhlanganiso ezishiyeneyo zincedisa abatsha abaphila legcikwane le-HIV. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ucwaningo olusanda ukwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer ibambisana le-Mass Public Opinion Institute luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini, i-85%, bafuna ukuba lohulumende okhululekileyo. Iningi labo lithi alifuni uhulumende okhokhelwa ngentando kayiphikiswa kumbe ibutho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uphenyo lolu olwethulwe kwabulawayo inhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute okwabuzwa abantu abedlula kancane inkulungwane i-1200 lwaqhutshwa ngohlangula lonyaka. Abaphendula imibuzo ngesikhathi sophenyo lolu bakubeka sobala ukuba kabakuthandi ukubuswa ngamandla, ukuba kube lebandla elilodwa njalo lohulumende okhokhelwa libutho. Abahlala emadolobheni baningi abangafisi ukubuswa ngontando kayiphikiswa ibutho kumbe libandla elilodwa uma kuqathaniswa labasemaphandleni. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abantu abayisilinganiso songamachumi amahlanu lasithupha ekhulwini, i-56%, bathi akulambuso kaZulu eZimbabwe, kuthi abangamachumi amathathu ekhulwini, i-30%, bathi kulombuso kaZulu kodwa obhekane lemigoqo embalwa. Umqondisi wezocwaningo kunhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute, unkosikazi Simangele Moyo Nyele, uthi abantu abaningi bafisa ukuba kube lohulumende kaZulu eZimbabwe.
Democracy yiyo efunwa ngabantu than any other form of government. Lokhu sikubone 85% of ama adult citizens eZimbabwe besithi they prefer democracy to any other kind of government. Saphinda savuza njalo ukuthi yona iZimbabwe ivele iyidemocracy okunganani. Sithola ukuthi ucwayisiso lolu lukhipha ukuthi 23% yabantu bathi iZimbabwe kayiso democracy, kukanti i-33% bathi iyidemocracy with ama major problems.
Olwena amalungelo oluntu, umnumzana Themba Chiveya uthi ucwaningo lolu luqakathekile.
Impumela le isithengise kakhulu ukuthi kulolu daba njengelizwe thina eZimbabwe lapha ungani siyasilela kancane. Akudla esengathi idemokrasi ecacayo, idemokrasi esilayo lapha ikhanya ilokunye ukungaqondisisi kuhle.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekile uthi impumela yocwaningo lolu ilemfundiso ejulileyo.
So engikuthabele kakhulu ukuthi iresearch leyi kukhanyathi labantu abakhubazekileyo, but isifiso sami in future ukuthi sibe le disability disaggregated research, ngoba thina siface ama challenges ahlukeneyo ukudlula laba abangakhubazekanga, but siyayibona umzamo enziwa yiboy.
Umbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eMidland State University unkosikazi Ntombizile Moyonyoni uthi abe-Afrobarometer le-Mass Public Opinion Institute sekumele baguqule indlela abaphatha ngayo ucwaningo.
However, i-research leyi ibisenikeza ekakhulu esingakuthi quantitative research, lapho besingathi siyameasure sinika ngesilinganiso. Kodwa ngilokufisa ukuthi ngabe kuthiwa i-research leyi iyedlula ekulinganiseni ifike esigabeni sokukhangela izizathu, yikuyini okwenza izinto zenzakale ngendlela ezenzakala ngayo, or abantu bephendule ukuthi bona babona ngathi yikuyini okuyimbangela yezinto or imbangela yalokho okungamanga kuhle elizweni.
Umnumzana Cloud Puthi oqondisa inhlelo kunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kubavule amehlo okwethulwe yi-Afrobarometer.
I-research le isivula amehlo ukuthi abantu bona bafisa ukuthi ilizwe libuswe kanjani, njalo lisivula amehlo thina njengenhlanganiso ukusithengisa ukuthi abantu banesifiso sokuthi ilizwe libuswe ngabantu, kodwa njalo iyatsho ukuthi ibutho kumele lingenele lapho selibona ukuthi izinto azihambi kuhle. Khonoko kuphume kwavela kwacaca.
Omela iphelandaba Chabalala edalele ePhalamende ekubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulombuso kaZulu eZimbabwe.
That is why asibambezela abantu, abantu bayavunyelwa ukwenza abakufunayo as long as kusemthethweni kungayifrini kuma-rights abanye abantu, ngoba i-democracy must not then mean that people are using that infringing other people's rights as well.
Abe-Mass Public Opinion Institute abavame ukwenza uphenyo eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi bengathola isikhathi bazaqhuba impumela yokuhambisa ucwaningo emaphandleni. Okwamanje bathi benza lokhu kobulawayo leHarare kuphenyo olusanda kwenziwa eZimbabwe. Abantu abafika amachumi amahlanu ekhulwini bathi abasuthiseki ngendlela umbuso kaZulu aphathwa ngayo eZimbabwe, njalo iningi labantu kabazi lutho ngokuguquka komkhathi, kodwa bazi kakhulu ngokuthathwa kwezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezibona ngokuqhutshwa komnotho eZimbabwe zithi ilizwe lalahlekelwa imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-US 3 billion kusukela ngomnyaka ka-2020 kuseyafika lo nyaka, ngenxa yentengo yempahla engacaciyo kanye lokuntshintsha imali yakwamanye amazwe emgwaqweni. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwethulwe eVictoria Falls izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference ngomnomzana Kurini Pindiriri ofundisa ekolitshini ye-University of Zimbabwe owenza uphenyo labanye bakhe olwaveza ukuba impahla eningi ithengiswa ngentengo etshiyeneyo kugcine kudala ukungathembeki kulabo abathengayo labathengisayo. UPindiriri uthi imali esetshenziswa ukuthenga impahla le kayilamithelo eqondileyo okumele ngene esikhwameni semali yeZimbabwe. Uthi lokhu lokutshintsha imali emigwaqweni kwenza ukuba umnotho weZimbabwe ugugudeke kakhulu.
In total 3.1 billion lost because of the distortions.
Zalahlekelwa imali engange 3.1 billion kumnyaka le emithathu, kodwa leli nani liphansi kokuyikho okwenzakalayo. Okubalulekileyo ukuba senelise ukuthi silungise indaba exchange rate le, ngoba yikho lapho imali esiphelela khona. Sibuye njalo sibe lemthetho eqinileyo ukuba imali zingalahleki imahla yana nje.
Ohlaziya ezomnotho yekuhlanganiswa ye Confederations of Zimbabwe Industries umnomzana Jimmy Pios laye uthi kufuze imithetho iqiniswe ukuze imali ingalahleki.
So one of our options is to temporarily hold back on capital expenditure to allow the benefits of stabilization to come.
Ukuqala kufuze imali yelizwe isetshenziswe ngendlela ehloniphekayo kasilungiseni indaba zokuntshintshwa kwemali mahlayana. Imali le elahlekileyo ingasakhisa ilizwe elihle kakhulu, ngakho kasihluzeni uqhutshwa kwezemali.
Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Ikakhulu Bulawayo kuthi ama-state barons abathi abantu abathengisele banezithizele ebesetshaya imali kuye ilanga ngalithola befeni mayefika imali abathi khonaachathela ngo-dollars yabo $3 ilanga. So imali ezinengi kakhulu abanye bazengazengalama-license.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi imali itshorwa ngabanye hatshi laba abatshintshayo emigwaqweni.
Umuntu angazazuza imali emsikeni uyahamba ayethenga ko-TM, uyahamba ayithengi ku-TBC ezenaya kumbe abhadale ahlawule irate. So akusoqiniso ye kule mali etshontshwayo eprinshelizweni izigebengu ngamatsotsi labantu abaziwa nguhulumente.
Evula umhlangano lo izolo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhale ngokuguquka komkhathi yokudala ukuhlupheka eZimbabwe.
It is discouraging that the impacts of climate change are more pronounced in low carbon emitting countries such as Zimbabwe.
Kuyadanisa ukuba intuthu ze-carbon emissions ziphazamisa amazwe afana lelethu eleZimbabwe. Abantu sebesedubeni ngendaba zomkhathi lo, bona ungayisibo abaluqalayo. Lokhu sekusenza ilizwe lethu lehluleke ukukhula kwezokulima siphazamisekile, kanye nje lenhlala kahle yabantu.
Umnangagwa ukhuthaze abantu abatsha ukuba baphumele nhlelo zokulwisana lokuguquka komkhathi. Umhlangano lo oqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Building Resilience and Driving Economic Transformation Under Climate Change ukhangelelwe ukugqitshwa lamuhla. Ngimele iStudio 7 ngeseVictoria Falls ngunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi endaweni ezihlukeneyo zelizwe zithi zizafelwa izifuyo ziphele lonyaka ngoba zenelisi ukuqhubeka sizithengela ukudla. Uhulumende usanda ukwazisa ukuthi phakathi kwenyanga ezine ezedluleyo indlala ibulele inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 eMatabeleland South. Uthi njalo inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Kusiya ngendawo, isaka lokudla kwenkomo okugayiweyo libiza imali esuka kumadola emelika alichumi lasitshiyagalombili, i-$18 kusiya phezulu kuthi ngamarand lisukele ku-R350. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni i-Rural Communities Empowerment Trust, oxoxa lontungameli inkomo we-Studio 7.
Izifuyo ngapha ngenhla yemaNdebeleni eMathebeleland North zisesimeni esibucayi kakhulu. Akulamanzi emadamu, akusela manzi, azisela lapho ezinganatha khona. Kungakho ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu. sezicuba ezinengi abalimi abanengi sebe kanjelwe izinkomo ezinengi kakhulu kungakho ukuthiya abantu becwile ebunzimeni obukhulu becwile ebuyangeni obumangalisayo ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo amanzi awasekho endawo ezinengi azila zibholane akula lapha abanganathisa khona inkomo zabo ngakho kulobunzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukhona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye esasele uyafumana ukuthi intengo yenkomo ikakhulu ukudla kwenkomo ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngemakhaya ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengabo Bulawayo ofica ufumana ukuthi kobulawayo isaka le 50 kg lingaba ngamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu amadola kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi kubolupane kubotsholotho lakwezindawo sebefaka sebegaqa phezulu lemali zabo zokuthwala okugcina selifika sibili kumachumi amathathu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Isiyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapho?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala lwabhalwa kumaphephandaba waxoxwa ngalo lwaba yindaba sibile segudwini abantu lwabathabisa kodwa kuyikho ukuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela uhulumende ngemali ephansi yona leyo yayithenjisiwe awulukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo akula kuncediswa okuvela kuhulumende kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni Rural Communities Empowerment Trust. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemali lithi lenelisile ukwehlula amalwecatsha azame ukuhluthuna ingxenye yedolobho leBamako namuhla. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba ibutho lakwelemali selibhoda endaweni ezitshiyeneyo okwamanje lisenzela ukuthi kungabi lamalwecatsha azasala edolobheni leli. Ele Israel lithi lizaqhelisa impi yalo leHamas okuza goqela iHezbollah yakwele Lebanon ngesikhathi lizama ukubisela abantu ababaleka emzini yabo emngceleni lelizwe leli kulandela ukuhlaselwa kwabo iHezbollah. Ele Israel lithi njalo ekubiseleni abantu abaningi emzini yabo kuzabangela ukuba lilwisane ngamandla leHezbollah elobudlelwano leHamas eyabulala abantu bakwele Israel yathumba labanye ngomfumfu nyakenye. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzaqhuba umhlangano wokudinga usekelo eFlint esabelweni seMichigan namhlantambama. Abomvikela bathi bangezelele abantu abamvikelayo kulandela ukumiswa kobezama ukumdubula ngesonto. Wazangena kukhetho emele ibandla leDemocratic Party likamongameli unkosikazi Kamala Harris. Yena uzaxoxa labezindaba beNational Association of Black Journalists ePhiladelphia. Kulandela ingxoxo mpikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo, uMnumzana Trump wazise ukuthi kasoze avume ukungena kweyinye njalo ingxoxo mpikiswano kungaqhutshwa ukhetho ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe.
Ukwala kwedibhethi elandelayo nguTrump kuyinto ekhaliphileyo kucele lakhe ngoba ibivele iyingozi singathi i-high risk kuye okudlula okunkosazana uHarris ngoba ukhumbule phela ukuthi kuleli lizwe kunabantu abaningi vele esingathi ngesilungu are not engaged kwiindaba zepolitics baza kuphela ama-election maye seseduze njalo bangena nje ngokukhangela ama-debates okunye lokhu vele kabakulandele into zama-policies nani bayabe bengazilandeli so babukela ama-debate kuphela so i-debate iqakathekile abantu abaningi basebenzisa yona ukugeja lokujaja i-candidate so ngendlela aperforme ngakhona uTrump kudebate ledluleyo. Idebate esithathu kuye ingaba ingozi nxa ephinde wadliwa futhi.
Ngombono wenu kweyakuqala leyo kwaphambaniseka ngaphi?
Ubona kwami abantu ikakhulu ukucele le-Republican Party benze iphutha elikhulu kakhulu ngokweyisa kakhulu unkosazana uHarris bemeyisa betshela abantu ukuthi kakhaliphanga yonke le nto efana naleyo. So ke uthe efika laphana kudebate ube bevele becabanga ukuthi uzodliwa kudebate ngoba vele bemkhangelela phansi. Okuliphutha elikhulu kakhulu ngoba unkosazana Harris ngumuntu okhaliphileyo impela njalo ufunde ezikolo eziphezulu liloya njalo ukuthi afike esigabeni leso akuso sona namhlanje akulula.
Lo Mnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazwe weMelika ubexoxa loTabo Kancube eseChicago khonapha eMelika. Namhlanje kwezabatsha abasakhulayo bathi abaphila legcikwane le-HIV bathi bayathokoza ngoncedo abaluthola kwinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana lohulumende. Bathi ziningi inhlupho ababhekane lazo ikakhulu ukukhathazeka engqondweni ngenxa yokuba legcikwane le-HIV. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
UNontokozo Msimanga oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu odabuka esigabeni seInyathi ebubi eMathebeleland North ngomunye wabaphila legcikwane le-HIV njalo onceda abanye abesifazane abasakhulayo abalegcikwane leli.
Ngarealiza ukuthi ngilegcikwane le-HIV ngesikhathi ngisiyabhalisa isisu esibhedlela. Ngahle ngaba le-stress, ngahloba, ngahle ngazibona ukuthi hayi yimi ngifile. Bazama ukungikhansela, bangikhansela ukuthi ayisikho ukuphela kwempilo, bayenzani benzani. Anzangizwisise vele ngasala ntohe ngile mbuzo eminingi sibili. Sengile stresi sokuthi umkami ngizafika ngimtshele ngithini. Abangikhaya bona ngizafika ngibatshele ngithini. Umphakathi wona uzamphatha njengomntwana onjani.
Uthi wathola uncedo kwinhlanganiso yezwandiri esebenza labezempilakahle ekuncedeni abatsha abalegcikwane le-HIV phansi kohlelo lwe-Community Adolescence Treatment Supporters lolwe-Young Mental Mothers Program.
Ngokungabontanga nje abaningana la mamakhethi la mawayimimi lawo. Kwathi ngenye imini babengxusa ku support group. Ngahamba lami ngathemba ukuthi ngizathola abantu lami abaphila legciwane leHIV khona ngoba yebona babentshele bathi labo balegciwane leHIV but ngangingabathembi ngangizitshela ukuthi engxenye bazame ukundiduduza nje kuphela. Kuthe ma ngifika sathola sibili sasibaningi sendalelile futhi lama experiences abanye engangilabo esasilabo khonapho ku-support group ngabona ukuthi hayi man okwami kungcono kakhulu kulalaba lami wishwins I can make it.
Umnumzana Shepherd Munyoro oncedisa abasakhulayo abaphila legcikwane leHIV ekunhlanganiso eZandiri uthi ukunika imithi akweneli ekuphathiseni abasakhulayo abaphila leHIV.
Ukuhlaliseka komntwana engqondweni kubalulekile ukuthi sibone ukuthi umntwana lowo uphila kahle lani legcikwane njalo uyakwanisa ukuthi anjani anathe uhla amaphilisi akhe. So njengeZandiri yikho esikwenzayo.
Uphenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esebenza labantwana e-UNICEF ngomnyaka ka-2022 lwaveza ukuthi ebantwini abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu ababephila legcikwane le-HIV ngomnyaka lo abafika isilinganiso esedlula ichumi lanye ekhulwini 11.2% babengabasakhulayo. Okhokhela uhlangothi olubona ngomkhuhlane we-AIDS olwe-National AIDS Council uDokotela Bernard Matsima uthi eleZimbabwe liyathembisa ukuthi lizavimba ngendlela eziphezulu ukumemetheka kwegcikwane le-HIV.
We are assured that we are on course that come 2030.
Sikhangelane lenhloso yokuqeda ukumemetheka kwe-HIV ngomnyaka ka-2030 njalo ukuthi bonke abaphila legciwane leli babe bethatha imithi yabo ngemfanelo kanye lokuthi amasosha emizimba yabo abe emaningi. Ngibona sinqoba khonapho. Ngitho njalo ngoba sikhuluma nje sesikuvanga eledlula isilinganiso esingamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini ukuze siphumelele.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo mayelana lempilakahle yengqondo abangane Trust uZibusiso Mnandi uthi kuqakathekile ukuthi labo abasakhulayo abaphila le-HIV abanceda abanye babo bethole usekelo.
Firstly, kudingakala abangane support system, kudingakala i-safe love enkulu, kudingakala a little bit of breaks from society nje, like you just need to take care of yourself a little bit harder.
Loba ulwazi mayelana legcikwane le-HIV solumemethekile okwamagama kulezi insuku, inhlanganiso ezisebenza labasakhulayo zithi uhambo lusasekhona ukuze izigaba zamukele abaphila le-HIV. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe azama ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 yabinyelela linjani lonke. Hayi, sikhalazo indlala abantu. Siyafa ngendlala abantu ngapha. Enkayi, shuwa, hayi, sizweleni amanzi, akula manzi. Yadubeka abantu benkosi, cela usizo.
Studio 7, imbengelele Studio 7, uJeko lapha eMswazi. Hayi, ngithi mina azinankane Joe. Ubani ofuna ukubulala omunye phakathi kwenu? Obviously umnangagwa ufuna ukubulala zonke asale nguye yedwa. Chiwenga pasopo lapho, pasopo Chiwenga, kahle lokufunakala wena Chiwenga. Ngiyabonga.
Hey, baba Studio 7. Hey, ngabe lithola njani kuzo zonke izinto? Afunde phela la wethu ama record sizwe, kanti kwafunda amabili awethu singawaza kanti kwese njani. Nave ndawe ngikhala khona ngale ngamanga kalo mfana umnanga agwalo lo. Indiza ziyawa, amapolice akhathlela abantu enkaya le wethu bephu. Kanti bona abathanga bani la mashona ngoba ingoba zisindebele nabazazi. Afunde ama voice madoda sizwe silindile la.
Besicela Studio 7 ukuthi sikhuzele ubukeni uqalile ngesilungu sakhe singezwakaliye lokuthi uthini kanti bazathengisa abantu bakithi kuze kube nini ubukeni lochabango. Sicanda sikhuzele bona kwela beyekele into abayenza Studio 7 kanti sebe abakhathali yini ngaleyo mali abayithola kuzanpf. Ochabango bacabanga ukuthi bona yiphi iphathi abangayihola yona lophu lobhukeni kahle kahle mayibhekile lowenza khona uchabango. Uchabango uyalandelwa ngubani? Into emele sivuze yona uchabango le ukuthi uyalandelwa ngubani? Besicela ukuthi sikhuzele uchabango kahle kahle Studio 7 besihloniphe futhi uchabango lobhukeni.
Labo ke ngabanye abalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela eyenu kunombolo ezithi +1202 465 0318. Luyalandela uhlelo Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokufundwa kwelimi lwesintu njalo lokuthi lusetshenziswe ukwenzela ukuthi lungachabalali. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ucwaningo olusanda kuqhutshwa luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lo hulumende onanza ilungelo loluntu. EleZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2022 ngenxa yentengo yempahla engacacanga. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zinceda abatsha abaphila negcikwane le-HIV. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.